manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 20, 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasini Munangagwa vanotara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa mudare reparamende. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti zvakaitwa navamunangagwa hazvisiri pamutemo. Musangano wepagore unoitwa nebhanga reStandbic rakabatana neChina weannual Standbic China Day watanga nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vatara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakadzingwa mudare reparamende. Asi CCC inoti zvaitwa navamunangagwa hazvisi pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuti sarudzo dzichaitwa mumatunhu mapfumbamwe uye dare renomination court richagara musi wa7 mbudzi. Matunhu ari kuitwa mabyelection anoti Bedbridge West, Binga North, Bulawayo South, Cowdery Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mabvukutafara, Mbopoma Musilikazi neNgeta. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC makumi maviri neina muNational Assembly nemudare reSenate zvichiitevera tsamba yakanyorerwa matare maviraya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo tschabangu. Vachabangu vakadzingawo makanzura akawanda acho ari kuguta reBulawayo uye vanga vari meya wemasvingo muzvayo Chantel Chiwara. Mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ostello Siziva vati vari kushamiswa nekutarwa kwezuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare uko vari kupikisa masimba akazvipa vachabangu.
Nekuti isu CCC hatina vanhu vatakaita record, therefore hakuna by-election tinofanira kuita. Chechipiri, zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa ine a huge interest munyaya dzatachiona vhiki rapfuura dzemarecall, nekuti after vaita zvinhu zvavo zvichiri mumatarezi mhosva vamhanya kunoita proclaim vachiratidza kuti their objective and agenda ndeyekuti vaparadze bato reruzhinji reCCC. Mhosva yeCCC iri nyaya yekuti CCC yakahwina maelection akapfuura.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 vari kuArusha kuTanzania kuti hapana pamutemo chinomisa vamunangagwa kuti vatare mazuva esarudzo sezvo vakaziviswa kuti nzvimbo idzi hakusisina vamiririri.
Hapana pamutemo chinokonesa vamunangagwa kuproclaim maelection dates kana pa declare wa vacancy. So kuzova kwatiri kuita speaker of the National Assembly vamudenda vakatoendesa mashoko kuzeki nekunaivo president kuti mavacancy akadeclarewa. Hongu nyaya ichiri kudare, asi hazvireve kuti kana nyaya iri kudare zvimwe zvese zvombomira.
Chipangamazano chePeople's Party vaHerbert Chamuka vaudza Studio 7 kuti vaNelson Chamisa vaifanirwa kutanga vatsvagurudza nhoroondo yenhengo dzavo. Asi vatiwo vanoona sekuti bato reZANU-PF haridi bato rinovapikisa.
Pati yeZANU-PF haidi kuona vachamisa vachikondesta as a presidential candidate kana kuti pati yeCCC ichifieldama MP muparliament. Saka chiri kutodiwa ndechekuti pati yeCCC haisi kutombodiwa zvachose nepati yeZANU-PF. nekuti Zano PF inoda party inoita zvido zvayo, kwete party inenge ichiopoza. Saka kureva kuti muZimbabwe muchava ne one party state yeZano PF ndo agenda yayo.
Dzimwewo nyanzvi dzinoti vamunangagwa vari kutara mazuva esarudzo panguva iyo nyaya yakataurwa nevaongorori vesarudzo vesadak neAfrican Union isati yakurukurwa nezvayo nehurumende nemapata anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, hurumende yeIsrael inonzi yakurudzira kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vari kuKiryat pedyo nemuganhu wenyika iyi neLebanon vabviswe. Izvi zvinotevera kurwisana kwakasimba pakati pemauto eIsrael nechikwata chinotsigirwa neIran cheHezbollah munzvimbo iyi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro manheru kuti vachange vachiendesa chikumbiro kudare reCongress rekuti chekuti homwe yemari yekubatsira Israel muhondo yayo neHamas iwedzerwe. Vakawanda pasi rose vari kukurudzira kuti hondo yaurayisa vanhu vakawanda iyi imiswe. Mukuziya nezvehondo iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe.
Mamirire ezvinhu muGaza ashatisisa. Vanhu vadumbirwa uye vadzipwa. Chinotoda kuita ndechekuti Ijipiti itaurwe nayo ikasire kuvhura muganhu wayo unopinda muGaza kuitira kuti vanhu vagokwanisa kupiwa chokurya, mishonga nezvekupfeka nezvese zvinodiwa pakurarama. Nokuti mweya wapapa wokurwisana pakati peIsrael neHamas wotoda kuti pasi rose ripindire munyaya iyi kuitira kuti vanhu vapone. Ndaani chichiverenga zvimwe zvinhu izvo kuti pakati napakati pevanhu vomuGaza vanodarika miriyoni vasiya misha yavo uye vari kutambudzika, vamwe ndo vaurawa. Saka pochida kutoti pasi rose rikasiri kupindira.
Semaonero enyu, zvakakosha sei kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichisvika kumagumo?
Hondo iyi yakutotevera matsimba ehondo iri pakati peRussia neUkraine. Saka ndinoona sekutoti ikasakasira kudzimwa hondo iyoyi, kuchatsusanwa zvakare ikoko kuMiddle East ikokoko. Nokuti inoi imbundurira yakabva kare nyaya yePalestine neIsrael. Saka ndinongoona kuti ikasamiswa nokukasira nechimbi chimbi, pachasusanwa nokuurayanwa iko kuIsrael nokuPalestine zvakanyanyisa. Nokuti zvaakuitika izvi zvinhu zvinoda kuti zvimiswe kuitira kuti vanhu vasaparara uye hondo isadzama.
Zvingave zviri nyore here kuti mapato maviri aya ari kurwisana eIsrael neHamas vagare pasi vataurirane, kana kuti imi munoona zvichizofamba sei?
Handioni Israel neHamas pachavo mativi maviri iwawawa achikwanisa kugara pasi kutaurirana, nokuti bope racho radzama. Chinotodiwa ndechekuti paite vana mutongi gava, nokuti iyo United Nations nenyika dziripo mativi maviri dzinotsigira Hamas nedzinotsigira Israel ndo vanofanira kuita vana mutongi gava, paite dare rokugadzirisa nyaya iyoyi. Nyaya yarebesa iyi inoda kuti paunzwe kugadzikana kwakanaka kuitira kuti mativi maviri iwayaya vave vanhu vanokudzana nokutenderana kugarisana zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party muzvinafundo Urayai Zembe, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti Zanu PF yadzosa zvakare sangano reForever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ mudunhu reGutu West, uko kuri kuitwa sarudzo yeby-election mudare reNational Assembly mwedzi unouya. CCC inoti nhengo dzeFAZ dziri kufamba mumisha dzichivhundutsira vanhu kuti vavhotere Zanu PF kana vasingadi mhirizhonga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo ii, irikuitwa musi wa11 mbudzi, zvichitevera kushaya kwemumwe, wevaida kukwikwidza. Musarudzo ii munanyamavhuvhu, vakazvimiririra, vaChristopher Mutonhori Rhodzi, izvo zvakatadzisa sarudzo ii kuti ienderere mberi. Vari kumirira Triple C musarudzo ii, vaEfraim Morudu, vanoti sarudzo haisi kuzoitwa zvakachena, vachiti vatsigiri vavo nevamwe vagari, vari kuvhundutsirwa nenhengo dzefazi, izvo dzavanoti dziri kufamba nemotokari dzisina kunyorwa, dzichinyora mazita evanhu mumaraini, zvivati ZANU-PF ikasakunda kuchaita hondo munzvimbo mavo.
Nokuvhundusira vanhu kuti kana mautedza kuvhota imimi, imimi vanhu vePeople's Choice vai, mavhota akanga asvabuda zvatinoda, tinoya tichikupisirai dzimba tidiidi, ndomaitira vanhu vefazi varimo. Iye zvino motokari dzeZANU-PF dzadowanda, dziya dzisina manhamba pureti, dziya dzisina mitero, dzawanda mukuti wefumino. Saka ndo vanhu vefazi vavane vachifamba nemota dzakadaro.
Mumwe mugari wemuchatswedzi vaurayai kanungovere vati nhengo dzefazi dzakatotanga zvekufamba mudunhu ravo dzichivimbisa mhirizhonga kana vanhu vakasavhotera nhengo yebato reZANU-PF.
Intimidation yefazi yatokurisa zvekuda kutodzokera kunodarika yanga iripo kare, because vari kufamba door to door vachinyatsokukudzai kuti mukasavhota zvakanaka munomozvionera. ZANU-PF haifani kwekudyiwa, because ndo muzangano wenyika. Kaisu tosha kuti totozvifambisa sei mukati meino nyika kana tichirarama tiri muusungwa kudai.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaJohn Paradza, sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu reMasvingo vapepukai chiwewe varamba izvi vachiti veTriple C vari kutya kukundwa musarudzo.
Saka chandiri kuona chiri kuitwa bato reTriple C neavo vanoti vakazvimiririra ndechokuti vari kuedza kuzvinyaradza nemanyepo kuitira kuti kana tazovakurira voti takakurirwa nokuda kwezvikonzero zvatakambotaura.
Mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwashe munzanga vati sangano ravo harina motokari dzinonzi dziri kufamba-famba mumamisha idzi, asi vati rine vanhu varo vari kupinda mudzimba vachiita basa ravo remazuva ose rekuita tsvakurudzo dzesarudzo, vasingaiti mhirizhonga kana kutyidzira vanhu.
But in short, what I'm saying, FAZ was never disbanded. FAZ ichiri kushanda iriko kumacommunity. Asi zviri kuitika ndezvokuti FAZ haiite violence. FAZ haitsidzire vanhu. FAZ inotaura nevanhu. Kana pane vamuri kuona vari kutsidzira vanhu, zvinoreva izvo ndezvekuti havasi veFAZ.
CC inoti kutyidzirwa kwevanovhota kunoita kuti sarudzo dzisaitwe pachena. Izvo zvinozoita kuti dzisabude zvakanaka uye dzisatambirwe nevakawanda. Sangano reFAZ rakazvoropodzwa nemapato anopikisa, masangano akazvimirira oga, pamwe nevakaongorora sarudzo dzemunanyamavhuvhu vakaita seSADC neEU, vachiti ndezvimwe zvezvakaita kuti sarudzo dzisafambiswe zvakachena. Musarudzo dzeby-election iyi mune vanhu vana vari kukwidza vanoti vaMorudu veCCC, vaParadza veZANU-PF, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa, avo vari kukwidza vakazvimiririra, vaChristopher Mutonhori Rhodzi, vanove murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodzi, vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaiva nechekuita nezvematongerwo enyika, mushure mekunge vapesana nevamwe vavo mubato reZANU-PF, zvakaita kuti varambidze kukwidza musarudzo dzekutsvaka vaizomirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Musangano wepagore unoitwa nebhanga reStanbic rakabatana neChina weannual Stanbic China Day watanga nhasi muHarare, bhanga reStanbic richikurudzira kushandidzana kunoita kuti vese vana muzvinabhizimusi vemunyika nevekuChina vange vachiwana cheuviri pasina anotsutsumwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Makambani akawanda munyika pamwe neyekuChina anga achiratidza zvinhu zvavo zvakasiyana-siyana pamusangano watanga nhasi uyu. Vachitaura pamusangano wemazuva maviri uyu, mukuru webhanga reStanbic vaSolomon Nyanongo vati ivo sebhanga rine hukama nevamwe vezvemabhizimisi vekuChina vachaita zvese zvavanokwanisa kuti pasava nevanotsutsumwa mumaitiro emabhizimisi pakati pevekuChina nezvizvarwa zveZimbabwe.
Tichiti win-win, tiri kuti munhu wese anenge aine chake chaanobuda nacho chokuita kuti bhizinesi rake rikure. Saka ipapo ndokusaka taunganidza mabhizinesi ava pamwe chete kuti zvisazongoite zvedive rimwe, vange vachitaurirana, vachichinjana maideas. Isu seStanbic tinenge tiripo
va Hanon Lee vanoshanda vari kuJohannesburg kuSouth Africa vari ivo mumwe wevakuru vebhanga rekuChina reIndustrial and Commercial Bank China Limited iro rine zvikamu mukambani yeStandard Bank Group inove muridzi weStanbic vati vanofara kuti makambani ekuChina ari kuwedzera mabhizimusi muZimbabwe vati izvi zvinoradza kuwirirana kukuru pakati peZimbabwe nenyika yavo. Muzare Viola Chigara, avo vanga vachiradza mabasa anoitwa nekambani yavo yeMineva inoita nezvemainsurance vati vane tarisiro yekudyidzana zvakanaka chose nemabhizimisi ekuChina.
Nezvaitwa nhasi tine tarisiro yekuti tichange tichizowanawo mabhizinesi from other countries senge China dzachonawo vachiona kuti nyange vashuya kuno kuti they can also be insured muno muZimbabwe. And tinotenda neforum yavaita yanhasi iyi nekuti inotikurudzira tese tese tinobenefita ivo vanobenefita tese tinobenefita.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika uye vakamboshandira bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vamasimba manyanya vane maonero akasiyana namudzvare Chigara.
Zvino zvataakutarisana nemaprivate institutions semabhengi zvaakusimbisa position yemachina zvokuti raa ramangwana tichaona zvichitinetsa kuti mibvunzo mizhinji yatiinayo ichange yaakunetsa kuti ipindurwe nokuti ikwezvino izvi machina ari kuwana protection kuhurumende asi raa ramangwana tiri kuona maprivate banking institutions aakupindira muukama ihwohwo asi haasi kuenda akarerekana neveruzhinji rweZimbabwe.
Mukuru wekambani inovandudza kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mune zvemabhizimusi yeDiplomat Business Network vaRobert Muganda vati ivo nekambani yavo vachaita kuti pashaye vanochema-chema pakuita mabhizimisi.
And isusu semaclub anoita zvebusiness tichenge tichitraya kutinge tichiedza kuti tibatanidze kuti pave ne nchirungu nichati balance ye trade between nyika dzacho dzatiri kutaura nezvacho.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaFrederick Shava kuti tinzwe divi rehurumende sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Hurumende yeZimbabwe yagara ine ukama webhande neBurugwa neChina kubva munguva yehondo yerusununguko. China inonyanya kutenga fodya nezvicherwa zvinosanganisira goridhe nechrome kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengawo kubva kuChina mishini dzimotokari, mishonga yemuzvipatara nezvimwe zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutonga muNiger nezuro akati akatadzisa hurongwa hwekuda kuedza kutiza muhusungwa kwevaive mutungamiri wenyika iyi vakabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum nemhuri yavo. Izvi zviri kuuya apo kwave nemwedzi ingada kusvika mitatu vaiswa muhusungwa vari mumba mavo zvichitevera kubviswa kwavo nemauto pachigaro. Aimbove gweta revaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, Sidney Powell, akatambira mhosva dzaari kupomerwa dzekukanganisa mafambisiro esarudzo mudunhu reGeorgia, akabvuma kufakaza achiroverera vamwe vaari kutongwa pamwe chete navo. Powell, vaTrump nevamwe gumi nevanomwe vakapomerwa mhosva dzekutyora mutemo unorambidza kushanda kwemabhizimusi zviri kunze kwemutemo mudunhu reGeorgia. Vamwe varimi vegorosi munyika vanoti mvura iri kunaya mune mamwe matunhu emunyika yave kukanganisa gorosi ravo richiri mumunda ranga rasvika pakuti richikohwewa, vachiti rave kumereswa nemvura iyi, izvo vanoti zvichaderedza gohwo ravo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mvura yakanaya mukutanga kwesvondo rino yakafarirwa zvakanyanya nevamwe varimi, zvikuru vari kugadzirira minda yavo, asi varimi vegorosi vanoti yakaunza unyoro hwakawanda uhwo hwave kumeresa gorosi ravo. Varimi ava vanoti kumera kwegorosi richiri muminda kunoderedza goro ravo uye goro rinodzikira unaku hwaro kana kuti quality. Varimi vane michina yekuomesa gorosi kana kuti madryer ndivo vangangogona kukohwa sekutarisira kwavo. Mumwe murimi wekuchegutu mudunhu remashonaland west vapenikati magwada vanoti gorosi ravo rakanayiwa kwemazuva maviri richadzikira unaku hwaro zvichaita kuti riiswe mugrade repasi izvo zvichavavapa mari shoma pane yavanga vachitarisira. Mumwe murimi wekumashonaland central varimidio makaki vanoti gorosi ravo rave kutoonekwa kuti rave kumera. Mumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland east vatichaona nhoe vanoti vave kutoomesa gorosi ravo nekuti havazive kuti mvura ichapera rini. Murimi ane mukurumbira mudunhu remashonaland west vatinashe ziki vanokurudzira varimi vegorosi kuti vatenge michina yekuomesa gorosi kuti vasarasikirwe negorosi kana mvura ikanaya zvisingafungidzirwi sezvakaitika.
Chazvekuti yanaya like nhasi yanaya mangwana mukuzikanidza kupedza for 3 days or so kusina zuva. Ipazavoiti inozotarisa kunzi inosprauta.
Mumwe murimi wegorosi kumidlands vakatenda makwavarara vanoti kana murimi asina michina yekuomesa nayo gorosi rake anofanirwa kukurumidza kurima mumwedzi wachivabvu kuti azokurumidza kukohwa mvura isati yaturuka kusanganisira yebumharutsva.
Kukurumidza kudyara, kukurumidza kudyara yakatoma.
Asi vaziki vanokurudzira varimi kunyanya vegorosi kuti vatore insurance kuitira kuti vazobhadharwa kana paita matambudziko anoparadza zvirimwa zvavo akaita semoto kana mvura sezvave kuitika izvi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanokurudzira varimi vegorosi kuti vakurumidze kurima kuti vange vapedza kukohwa muvhiki rekutanga mumwedzi waGumiguru.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti kana vachirima gorosi ngavadyare nenguva kuitira kuti wiki yavo ikohwewe kubva muna September kusvika first week of October mvura isati yanaya.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaObed Jiri vanoti varimi vegorosi ngavambomira kukohwa kana vasina michina yekuomesa vachiti gorosi rimbotanga rarohwa nezuva riri mumunda kuitira kuti hunyoro hudzikire. Gorosi rinofanirwa kudzika hunyoro kusvika pamadigirii 11 kana kuti 11 degrees kuti rikohwe pasina dambudziko. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zviroto zvebazi rezvekurima zvekuti varimi vachakohwa matani mazana mana nemakumi mana ezviuru zvine mazana masere ane makumi mana nemana kana kuti 440,844 metric tons pamahektare ezviuru makumi mapfumbamwe nezana rine makumi mapfumbamwe nemaviri akarimwa nyika yose. Hurumende yakazivisa mwedzi wapera kuti ichange ichitenga tani regorosi nemadhora ekuamerica anoita mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti $520. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura kana kuti museve Taurai Mwanyisa anobva kwachecheche kuchipinge uyo anoimba nechikwata cheMutape Express. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Yeah.
Zvema gitari ndakazvitanga ndiri form 1, that was 2001. But ndaingoita hangu zvekunoridzawo paassembly ndichimbofadza vanhu nekungoteerawo maartisti kana auya kumashows the likes of ana Alec Macheso. But kuzonyatsokuzopinda mustudio kuti nditangewo kurekoda music yangu, it was 2020.
Sei zvakatora nguva yakareba kudaro kuti muzotangawo kutsikisa muchirekodha mepi?
Ndine zvinhu zvandakatidzidzei kuvanhu vemagitare vandaiona. Saka ndakadzidza kuti zvinhu zvinyatsozofamba kuti ute magitare akanaka, iva une pekugara chekutanga, uve une basa raunoita. Saka ndanga ndimbori bhizi kugadzirisa musha, ndazopedza izvozvo ndakabva ndaita flexible magitare. Handikachiri dzangu magitare vana vanekekurara zvinenge zvava raiti.
Murume ane muono uyu, machitanga kutsikisa kudai, vateereri vari kutambirana sei nemimhanzi yamuri kurova?
Ndakatongoitawo ndichiti ndiri kuzama, but zvakazotoita ndirambe nichienda mberi yatove puresha yevateereri. Mwaitoti sei wanga wakagarira chipo ini nguva dzese. Saka vateereri vakatambira magitare zvakanyanyisa.
Vateereri mune mashoko amunoda kuvapawo here?
Ya, mashoko aripo. Mashoko ndeekuti hakuna mwana anozvarwa nekumhanya musi mumwe. Saka mukudzidzawo pamwe tinopotsa, patinenge tichipotsawo muitewo patience nesu, tinenge tichitodzidza tichienda mberi. Saka rambaiwo munesu muchititsigira.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu vasingazivi kwekuiwana, vanokuwana ikupi?
Right, ndakasununguka kubatika paWhatsapp number yangu +27 South African code 62082 4100. Then music yangu iripo paYouTube taumwanyisa and mtape express. Then paTubid iripo futi, paMP3 juices iripo futi, then paTikTok ndiripo, nepaTwitter futi.
Ndinoda kuti mundipe chimwe chete chamunoda kuti ndibude nacho nhasi mudariro ndimbochisembla. Ndorova chipi chacho?
Ndiroverewo somu yakanzi Taurai Zvenyu, yandakaita 2001 featuring Tarlinga Manjokota. Shuka shuka.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Taurai Zvenyu kubva kuna Taurai Mwanyisa, uyo anga ari parunare zvakare panhau yamanzwa achikurukura naIvan Dzininga weStudio 7 ari muJohannesburg, South Africa. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi tisati taonekana, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekutarwa kwezuva resarudzo dzemabyelection nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara musi wa9 zviita semusi uchaitwa sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa mudare reparamende. Asi CCC inoti zvaitwa navamunangagwa hazvisi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Tavoka Ncube.